nhasi program yekomuno reshini yedu tanga tichitaurisa nekutaurirana nevakazwarwa mumakore iwayo ana 83-84 vanova vatova vanhu vakuru iye zvino kana tichitarisa vachitaura mugungano ratava naro nekurwadziwa vari kusangana naro rekuva nehatred yavasingatozivi kuti yakatanga sei. Unotoona kuti pane muzondo kutsanzanana kwevana vedu vanototaura nezvematribes kuti mashona akazouya uraya vanhu vekumatebeleland. These young people vanga vasinei nezvematongerwo enyika, asi iye zvino tirikuwana vachitambudzika kuti vamwe vacho havana madocumentation, mabirth certificate. Thereby they cannot get employed, their own children cannot access schools because they are not documented. Saka nhasi tanga takafokasa kune vana vakazwarwa after or during the start yebackground nemachallenges avanosangana nawo muupenyu.
Tinoona kuti hurumende yakaisa urongwa hwekuti machief anga achitungamira kugadziriswa kwaiyo nyaya yebackground. Munotambira sei urongwa ihwohwo hwakaitwa nehurumende?
Isusu semusangano tiri kurangarira kukosha kwerole inofanirwa kuitwa nehurumende. Seiyo hurumende yaiva inova muridzi wemasoja akaita izvi, vanhu vachiri kutaura navo mumanharaunda dzakaafektwa nebackground havasi kunzwisisa kuti nyaya iyi yakuda kubatwa nemadzishe. Chekutanga ungatarisa unotoziva wewo kuti madzishe akawanda munguva yakaitwa kukuraundi vaiva vana. Handingada kukupa maexamples emachiefs because vanhu vakakosha vanoremekedzwa, asi vakawanda vacho vatinawo isusu munharaunda dzakaitwa kukuraundi. During the time kuchiitwa kukuraundi vanga vachiri vana kana kuti vasati vazwara. And tiri kutaurisa kuti machiefs aivepo nenguva yebackground iyoyo vaitosungurudzwa, vanhu vachitourayiwa, vanhu vachitorohwa. Saka to an extent machiefs aripo ese kumadevelopment ungatovhuma kuti they are also victims. Saka kana hurumende yakuzoti machiefs ndiwo ari kutungamirira nyaya yekutaurirana nemavictims, isusu tiri kuzviona sekuti mavictims ndiwo ari kutaurirana ega. Because machiefs ekumatevelopment nemaresidents mavagari vekumatevelopment they are both victims zvebackground.
Zvinhu zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kungogadzirisa nyaya iyoyi ipere kamwe chete?
Isusu taitarisira kuti dai nyaya iyi yaibatwa nemaretired judge vemuno nevekunze kwenyika kuti kutangwe kwataurwa chokwadi rakaitika inonzi truth telling. Tinoda kuti dai vachibvumidzira kuti dzese nzvimbo dzakaitwa kukuraundi dzivepo muprogramu. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Midlands. Midlands tinozviziva kuti kukuraundi yakavapo kuMidlands, but iye zvino madzishe ekuMidlands havamo muprogramu. Tinozviziva tese kuti Bulawayo kune vanhu vakawanda vakatibva kumisha vachizama kunowana refuji kana kunohwanda kuBulawayo, vakanoteverwa ikoko. Vamwe vaigara kuBulawayo vakadisapia vakawanda. Saka zvinoreva kuti Bulawayo was also involved or was also part of the geographical area yakaafectwa nekukuraundi, asi there is no program that is going to cover vanhu vanogara kuBulawayo.